Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri zvita 31 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tichitenda kuti makave nekisimusi rakanaka uye kutarisirawo gore dzva rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hapana zuva ratarwa asi Jonga atsindisa kuti achakasika nembaro kuti nyaya iyi inyaya inengova libati yemunhu, saka inyaya dzekuchagara dzinenge dziri agent kwaiko.
Amai Mary Chiwenga vombopedza mamwe mazuva vari muhusungwa sezvo mutongi wedare repamusoro ati anoda nguva kutura mutongo wake panyaya yekuvapa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Pane zvino hapana chinoyatotiratidza kuti vanhu ava vangagone kutiti zvinhu zvishanduke, nekuti ndoka vatambi vacho ivovo vamwe chete vatiri kupinda navo muna 2020. Kuti titarise kuti chii chingabude apa. Handioni paine chakanyatsoti twasa chingabude.
Vakawanda vanoti havaone paine zvakawanda zvinobuda mugore ra2020 panyaya dzezveupfumi. Gurukotaro zvemukati menyika vakazembe-kazembe vanoti mapurisa haana kumboedza kurambidza muimbi Wingi D kuparura damba refu rake idzva njema kuHarare International Conference Center. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chemudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo, kubuditsa mazakwatira emari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera mapepa emuchato. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vapisirai kuenda vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara, vachiti vachaedza nepose pavanogona napo kuti vakurumidze kutora mutongo wavo. Pakatarisa zvasvitswa kudare nhasi, mashoko aya atsinirwa nerimwe gweta ramai Mary Mubayiwa vataona nyamakura.
Nyaya yaendeswa pamberi pemutongi. Nhasi takwanisa kusvitsa maarguments edu mutongi akaanzwa. Mushure mekunge anzwa akazivisa kuti ari kudaka nguva chekuti ambonyatsonyora judgment chaiyo chaiyo. Hapana zuva ratarwa asi mutongi asimbisa kuti achakasika nembaro kuti nyaya iyi inyaya inengova libati yemunhu, saka inyaya dzekuchagara dzinenge dziri agent kwaiko.
Vachisvitsa chikumbiro chokuti muzvare Mubayiwa vatongwe vachibva kumba panyaya yekunzi vaida kuuraya vachiwenga vari muurwere kusouth Africa muna chikumi, vanyamakura vati mapepa evachuchise ekupomera muzvare Mubayiwa mhosva haana humbo hwakati tsvikiti hwaari kubuditsa. Vanyamakura vaburitsawo mudare mufananidzo yekukuvara kwakaita muzvare Mubayiwa pakaputika bhambo kuwhite city stadium pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera, vakati hazvikodzere kuti muzvare Mubayiwa varambe vari mujere sezvo utano hwavo husingaiti kuti varambe vari muusungwa. Izvi zvatsigirwawo netsamba kana kuti affidavit radhokotera akaongorora muzvare Mubayiwa vari muusungwa iro rakasvitswa kudare nemagweta avo. Vanyamakura vati nekukuvara kwavakaita muzvare Mubayiwa havanganzi vakakwanisa kusimudza munhu mukuru ane muviri unenge wavachiwenga. Asi mumwe wevachuchisi venyaya iyi Valovet Masuku vati hurumende nehumbo hwakanyanya hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva uye anogona kutiza ozotadza kutongwa. vamasuku vati hurumende haisi kuda kutaura zvakawanda panyaya humbo wainawo wavati unosungirira musungwa vachiti kuita izvi kunogona kukonzera kuti musungwa asamirire kutongwa kwemhosva yake. Vamasuku vati Muzvare Mubayiwa munhu ane pfuma kuSouth Africa kwaanogona kutizira uye izvi zvinogona kuita zvakare kuti vasamirire kutongwa kwenyaya dzavo kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachitsigirawo chikumbiro ichi, rimwe remagweta aMuzvare Mubayiwa Advocate Sylvester Ashiti varamba mashoko erimwe remagwenyaya iyi amai Sharon Fero ekuti Muzvare Mubayiwa vanogona kuvhiringidza vafakazi pamhosva yavari kupomerwa yekuburitsa mari yekunze kunze kwenyika zvisiri pamutemo pamwe nekufojera mapepa ekuti vachatiswe nemurume wavo uyo ainge ari muchipatara. VaHashiti vati hazvikwanisike kuti Muzvare Mubayiwa vavhiringidzana nevafakazi vane nyembe dzinotyisa vakafanana navachiwenga avo vaibva mukuru wemauto uye vavati vakakwanisa kunzvenga bhambu kuBulawayo kana mukuru wevatongi vematare epamusoro munyika vaGeorge Weshe munyori muJudicial Services Commission vaWalter Chikwana pamwe nemukuru wemamagistrate munyika vamunamato Mutevedzi. VaHashiti avo vanga vachibatsirwawo nerimwe gweta Advocate Keith Kachambwa vatiwo chikonzero chakapiwa navaCrispin Mberewere mutongo wavo chekuti Muzvare Mubayiwa havafaniri kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamusana pekuti hurumende ine chirongwa chekurwisana neuori uye matare anofanira kuonekwa sekuti ari kutsigira chirongwa ichi, chikonzero chinotyora kodzero dzemusungwa dziri mubumbiro remutemo dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese ane right yekupuwa peyo.
Baba vaMuzvare Mubayiwa vakeni Mubayiwa vapawo mapepa emba yavo yekuHatfield kudare senzira yekuratidza kuti mwana wavo achazomirira kutongwa kwemhosva dzaari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vanoshaya muHarare vave kupinda muna 2020 vachinyemwerera mushure mekunge kambani yeOK Zimbabwe yapa masangano anobatsira vanoshaya chikafu nezvimwe pasipo homwe yeHarare Mayor's Cheer Fund. Gordon Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pane chimwe chitoro chavo muHarare mushure mekutambidza meya weHarare vaHebert Gomba chikafu nezvimwe zvinhu zvekushandisa, mukuru wekambani yeOK Zimbabwe vaAlex Yavora vati gore negore kambani yavo inoita izvi senzira yekurerutsira vanoshaya panguva ino apo veruzhinji vanenge vachifara nekupembera nehama neshamwari.
Panguva yakaita seinoi yakaita seChristmas asina chinhu nguva inonyaya kumuremera. Vamwe vari kupembera, vamwe vari vanoungana vari dzimhuri vachinakiridzwa nekudya nekuita sei. Ndo nguva yatinotiwo through the Mayor's Cheer Fund because ndo vanenge vachiziva nzvimbo mainstitutions akawanda anonida help. Tinobva taita kuti tinopavo donation yedu through the fund ya mayor.
Vati kambani yavo inoita izvi mumaguta, madhorobha nenzvimbo dzese dzainoshandira senzira yekubatsira vaya vasina chekubata panguva ino. Vagomba vatenda zvikuru makambani akaita seOK Zimbabwe ayo vati anobatsira kanzuro nechikafu nezvimwe zvekupa kune vanoshaya pamazuva ekisimusi negoredzva. Vatiwo homwe yavo yeMayor's Cheer Fund haichamirira kisimusi chete sezvo vanhu vachitambura gore rose.
Takaona kuti tikatarisa Christmas pakati apa vanhu vanenge vachitambura nekuda kwenhamo. Naizvozvo mwaka uno patauya panapa tapuwa zvinhu zvinoita 50,000 neOK Zimbabwe, but kubva kumasure kwese takawana zvinhu zvinosvika kuma 250,000 chatakadistributa muvanhu. Vamwe taipa zviri zvekudya, vamwe tinobhadharira maschool fees, vamwe takamboita haiti tikatowana over 65,000 yatinobhadharira maschool fees vanhu vanosvika kuma 13 kumaunivhesitis nezvimwe zvakawanda zvakatikaita.
vachitaura vakamirira musha webaka redonodzo weku Highfield uyo unochengeta vakwegura amai Emilia Mukaratigwa vatenda vagomba neOK Zimbabwe nekuratidza rudo panguva ino vachiti chikafu chavawana chichabatsira zvikuru pamusha wavo.
Zvichanobatsira kunyanya panyaya yechikafu. Mungoziva zvinhu zvakudhura munyika, saka chikafu unenge uchitofuma uchinzwa musoro kutema kuti saka nhasi muri ndichaibikirei. Saka tawanawo mabasics kunyanya zvinana mafuta ana shuga, asi tarwadziwa zvikuru tashaya hupfu. Hupfu ndo hwatatinyanya kuda nekuti hupfu huri kunetsa kuwana. Saka tatati zvedu zvaita, asi tahushaya asi zvisinei, tinotenda nezvatawana izvozvo.
Nhengo yeZimbabwe Albino Association Immaculate Paida Moyo Chitsunza anoti afara nezvaitwa nehomwe yaMayor's Cheer Fund.
Ndafara zvikuru nezuva ranhasi. Ndinongoti Mwari vaitire zvakanaka. His Worship Mayor Gomba nevamwe vese vanobatanawo neOKMAT Zimbabwe, we thank you so much. Tinotenda zvikuru.
Mamwe masangano awana rubatsiro nhasi anosanganisira Tose Respite Care Center, Gyros Jiri Sutherton, Wheelchair Bound neHarare Children's Home. Homwe yeMayor's Cheer Fund ihomwe inotambira rubatsiro runosanganisira chikafu, mbatya, mari nezvimwe kubva kumakambani nemasangano akasiyana-siyana. Uye zvese izvi zvinozopiwa kumasangano anoriritira vanoshaya naMeya weguta. Gore rino homwe iyi yakatsigirwa nemari inodarika zviuru mazana maviri zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nhasi pasi rose kusanganisira Zimbabwe riri kuonekana negore ra2019, asi vakawanda munyika vanonzi vari kuti iri igore ravasingadi kuyeuchidzwa nezvaro zvakare, nekuti rakave gore rakavaigira matambudziko makukutu zvikuru mune zveupfumi. Chikuru chinorangarirwa nevakawanda kutanga kwakaita gore ra2019. Mwedzi wandira wakatanga nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, izvo zvakazoita kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivise nyika nezvekukwidzwa kwemutengo wemafuta aya nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana. Izvi zvinonzi hazvina kutambirika muvana veZimbabwe avakapinda mumigwagwa vachiratidzira nekunyunyuta kukwira kwemafuta uku, izvo zvakasiya vanhu gumi nevaviri vashaya. Hurumende kuburikidza negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube yakaparurawo zvirongwa zvekuwandudza upfumi kana kuti maausterity measures, izvo zvinonzi nevamwe zvakatoomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya. Mumwe wevanhu ava mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Gore rino ranga rakagozha chose. Tinoziva kuti upfumi hwedu hwakadonha chose, hwakadzikira zvakanyanyisisa ne 6.5% mugore ra2019. Tikatarisa mamwe makore aya, takapedzisira kudzika zvakadai muna 2008. Saka kubva 2008 iri ndo gore rabva ranyanyaoomesesa chaizvo.
Izvi zvinotsinirwawo namuzvinabhizimusi uye vari munyori anoona nezvedzidzo mudunhu rezone 3 mubato rezanu PF vaGilbert Muponda, ava vanoti 2019 rakave gore rakanga rakaoma kuburikidza nekushayikwa kwemafuta, kunetsa kuwanikwa kwemari uye kusanaya kwemvura zvakanaka. VaMuponda vanotiwo kukwira kwemutengo yezvinhu zvakasiyana-siyana kwakawedzerawo matambudziko.
Gore ra2019 ranga riri gore rakatiomarare nyika yeZimbabwe nevaZimbabweans, nekuti pane maeconomic adjustment programs akatangwa navamutuli. Maprograms iwaya ainzi Austerity for Prosperity, anoreva zvokusunga bhande, anga akaoma nekuti vanhu vakatarisana nezvinhu zvavakatiomarare.
Muna kukadzi, hurumende yakadzika mutemo unosiyanisa uremu hwedhora remunyika nerekuAmerica, mari dzaimbenge dzichinzi dzine uremu hwakaenzana. Muna chikumi, hurumende yakazodzika mutemo unorambidza kushandiswa kwemari yekunze, izvo zvinonzi naDr. Kanyenze zvakasiya vashandi vari parumana nzombe sezvo mihuro yavo isina kuwandudzwa kuti ifambirane neuremu hwedhora rekuAmerica pazuva iroro.
Vanhu vemuZimbabwe vanga vachitambira mari yavo yakangonzi kana vaipiwa 500 ngatiti US dollars nguva yataishandisa mari dzokunze kwenyika. Zvakanzi kubva musi wa24 February chango chinda chwakashuro ichocho yave kunzi Zimbabwe dollar. Saka nokudaro ikoko chete zvakabva zvangoita kuti munhu adonhe chechose.
Mukati megore rose zvinhu zvinosanganisira magetsi nemvura zvakatowedzera kushayikwa, izvo zvakakonzerawo kuvharwa kwemamwe makambani mashoma akanga achiri kushanda. Vamuponda vanoti kuti matambudziko ose akatarisana nenyika muna 2019 asaramba achitevera nyika muna 2020, panofanirwa kusungwa dzisimbe nehurumende kuitira kuwandudza zvinhu zvakati wandei zviri kubata upenyu hwevanhu zuva nezuva. Vamuponda vanotiwo hurumende inofanirwa kutarisisa nyaya yekubatsira nemari kwairi kuita kukambani yemabhazi yeZupco, sezvo pasina chiri kubuda kubva mairi. Panyaya yekusanaya kwemvura, vamuponda vanoti nyika ine nzizi dzakawanda chose, nekudaro hurumende inofanirwa kushandisa mvura iyi kuita madiridziro kwete kungomirira mvura yemudenga. Gavhuna webhanga guru renyika Dr. Mangudya vanobvumawo kuti zvinhu zvanga zvakaoma muna 2019, asi vanoti chikuru chinofanirwa kuitwa muna 2020 kuti nyika itange kugadzira zvinhu zvinoita kuti iwane mari yekunze. Asi Dr. Kanyenze vanoti havaoni paine chinoshanduka muna 2020, vachiti chikwata chiri kutungamira nyika ndicho chimwe chete chinenge chakabata matomu muna 2020.
Idambudziko ratirikutopinda naro muna 2020 iroro rokushayikwa kwezvekudya, rokushayikwa kwemari inotenga chinhu, rokushayikwa kwemabasa, rokushayikwa kwemafuta, rokushayikwa zvinhu zvakawanda zvirikungoshayikwa muZimbabwe. Saka pari zvino hapana chinonyatsotiratidza kuti vanhu ava vangagone kutiti zvinhu zvishanduke, nekuti ndio kavatambi vacho ivovo vamwe chete vatiri kupinda navo muna 2020. Timu iri kungomhanya nenyika iyoyo ndiyo imwe chete, ndiyo yanga ichingotivimbisa makore apfuura aya kuti zvichanaka zvichanaka.
Kusvika hurumende yakwanisa kuisa matanho anoita kuti vana veZimbabwe pamwe nevekunze kwenyika vave nechivimbo munyaya dzeupfumi, vakawanda vanoti hapana chembwa muna 2020 nekuti tenzi vacharamba vachingorarira mutakura. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro raburitswa nesangano reHuman Rights Commission kuMalawi rinoratidza kuti mapurisa akabata chibharo madzimai masere uye kumbunyikidza vamwe apo vanhu vairatidzira kusatambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Asi hurumende iri kuramba kutambira zviri mugwaro iri. Mazana nemazana evanhu vechishiite muIraki varatidzira pamuzinda weAmerica muIraki makare vachishora kubhombwa kwakaitwa nzvimbo dzaichengeterwa zvombo nechikwata chinotsigirwa neIraq cheKaten Hezbollah, kukafa vanhu 25. Nhasi munhau dzemitambo tiri kuenderera mberi nekutarisa mamiriro ainge akaita zvinhu mugore ra2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata chenhabvu chemawarriors chakanyadzisa kumakwikwi e2019 Africa Cup of Nations, uko vakomana ava vakadzoka nepoint imwe chete kubva mumitambo mitatu. Chakanyanyorwadza veruzhinji ndechekuti chikwata ichi chakazvamburwa 4-0 neDRC, ndokubuda runyere kuperwe kuti vamwe vatambi vaive vatambidzwa mari kuti varohwe mumutambo uyu, izvo zvisina kuwanikwa humbo. Warriors aive achangobva kutorerwa mukombe weCOSAFA Cup mushure mekurohwa 4-2 nemapenalty neveZambia. Zimbabwe yacho yashandisa chikwata chaiwo chakasimbisisa icho chaive munzira kuenda kuAFCON kuEgypt. Kuchema uku kwakawedzerwa zvitevera zvekare kudamburwa kwakaitwa chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors icho chakabuditswa makundano e2020 Olympic Games varohwa 5-0 neZambia. Zvikwata izvi hazvina kuzotamba mutambo wechipiri muHarare mushure mekunge zvikwata zvemuZimbabwe zvabuditsa vatambi vazvo mukamba zvichipomera veZifa mhosva yokusabhadhara vatambi ava. Asi chikwata chemaMighty Warriors ichi chakanoedza nepachinogona apo chakaenda kuSouth Africa kuCOSAFA Women's Championships, uko chakanopedza chiri pachinhano chechitatu ndokudzoka nemenduru yebronze. Nhabvu yakasanganawo nerimwe dambudziko mushure mekurasikirwa nevaive mutungamiri weZifa Northern Region vaWillard Manyenga vana pamwe neakambotambira Arcadia United, Dynamos neBlack Rhinos Hamid muzukuru Dana uyo akashayawo mukati megore rino. Venhabvu vachiri kuchema sezvo chikwata cheFC Platinum chiri kungorohwa makwikwi eCup Champions League, umo charohwa mitambo yacho yese mitatu. Muteveri wemutambo wenhabvu vaGodfrey Jejeje vanoti FC Platinum yakaita nepese painogona mumitambo mitatu yayakarohwa iyi. Izvo vanoti zvinoratidza chaipo pakamira nhabvu yemunyika muno.
FC Platinum ka itimu yakatotamba tichikombea nemastandard emuZimbabwe. Vanhu vari kuti yakatadza asi yakatamba nekuti mastandards emuZimbabwe ndo itori pamusoro.
Asi kutamba muCup Champions League kwakapa chikwata ichi gadziriro yakasimba ndokuchibatsira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kwemakore matatu akateverana. Asi vanotevera mitambo vane tarisiro yakasimba kuzvikwata zvenyika nevamwe vatambi apo vachapinda munhandare gore rinouya kumirira nyika. Vatambi vemuZimbabwe vachange vari munzira kuenda kuJapan kuma-2020 Olympic Games, uko vari kutarisirwa kuita zviri nani pane zvavakapedzisira kuita kuRio de Janeiro kuBrazil, uko vakadzoka vasina kana menduru asi nezvichemo. Warriors achange aine hondo mbiri yekurwira nzvimbo ye-2021 Africa Cup of Nations, umo vari mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia, uyezve makundano eWorld Cup ya-2022. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari kutarisirawo kuenderera mberi nekufadza vateveri vemutambo uyu apo achange achipinda munhandare akanangana nekutora zvekare mukombe weWorld Boxing Council weSiriva uyo akatorerwa muna 2017. Asi chiri kunyanyorwadza mumitambo muZimbabwe ndechekuti zita renyika riri kuenda richipera zvishoma nezvishoma mumitambo yakaita seswimming, diving, tennis nemimwe yakadaro, sezvo zvikwata kana vatambi vemuno vasakwanise kunokwikwidzana nevekune dzimwe nyika nemhaka yokushayikwa kwemari. Kunyange hazvo muzvari Kirsty Coventry pavakapinda pabasa rekuvegurukota rezvemitambo vakavimbisa shanduko munyaya dzekuti hurumende ipe vemitambo mari, hapana shanduko huru yati yaonekwa. Asi vakawanda vari kutarisira kuti gore rinouya pamwe zvinhu zvingangoshanduka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vanoti mapurisa haana kumboedza kurambidza muimbi Wingi D kuparura damba refu rake njema kuHarare International Conference Center. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Hakuna manye pandarika iwayo, ndiwo anonzi manyepo chaiwo chaiwo iwayo. No, hakuna decision yakadaro yakamboitwa. Ndichitoshama ndazvona hangu pasocial media, but semazera munoita social media mumwe munhu akangomuka akangofunga kunyora kuti minista kazembe vaita zvakati, vanototeera ndokomenda vogokomenda pasina cheka sezvamaita izvi. Zvinoita zvakanaka ndokutendai, votoona vanhu voita mutorododo vachikomenda vachitaura zvinhu zvisipo. There was never an intention to ban launch out of their own kit. There was no reason. And unotama kuti vanhu vanenge vachizvitorepi?
Ko zvatakambonzwa nezuro kuti manager wake anenge anga adaidzwa kuHarare Central yanga iri nyaya iyi?
Aiwa, izvozvo handingazoti akadeedzerwa chipo. But I know for a fact, panoitika gungano rakakura kudaro pese, police has to make sure kuti pane masecurity concerns aadreswa here. Hazvimboitiki pashow yemusic chete, chero gungano rese rinonzi vanhu taurirai police, that is the ingave political order, isingave chii, mukabvunza kana mapoliticians chaiwo. Pavanosangana pachida kuti kwagungano vanoenda verehai, panotoitwa meeting between the police and those vari kuarenda vacho. So that is nyaya dzesecurity dzionekwe kunzi dziri in place here. Hapana tambudziko rinangoitika here? Panoda kubviswa manpower here? How is it going? Zvinhu zvakadaro zvagara zvinotongoitwa. So handizivi kuti vakabedzerwa chii, but ndo mafungiro angu. Given that it's a big gig happening on the 31st, Winky D is very popular. And in fact, if anything, I'm only one of his fans. Ndoto rine collection yake akawanda chaizvo. Ndaita nechishuvire yekutoendawo ikoko, but anyway, ndaita committed elsewhere. So I would like to think kuti kana pakashedzwa manager wake, panenge pane maissues avangada kuclarifya. The management team yacho in terms of arrangements, or if there was another thing, I thought the police did well to invite them to discuss whatever issues they discuss, because I'm not speaking to the issues that are discussed. But my thinking would be, my takutaura nezvishoyo yavo kuti zvakarongeka sei. Kana pana pana maconcerns anga raiswa nevanhu, kamwe ndo zvavaita kuti vaclarify, which in my view, it's in order, because ndo basa remapurisa. But then for people kuti vazoconclude kuti simply because munhu acheredzwa, saka music yabvanwa, I think that's below the belt.
Gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo manager wa Winky D vaElder Banda.
Sarang di Elder Banda, uya ku HICC show iri kuendera mberi. Tosangana ikoko.
Saka iri kutanga nguvai?
Na 6 pm bo anopacha tanga accreditation za Elder.
Saka zvinhu zvese zvafamba hapasina zvekuvhiringidzwa zvatatambonzwa
izvi. Everything. No, everything is in place.
Ndevapo vamwe vaimbi vatiri kutarisira apa.
Mambo Duterere, Baba Harare, Killer T, Takura, Bosco Makol, Dano di Elena.
Manager wemuimbi Winky D vaElder Banda vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa zvakasangana nevechidiki mugore ra 2019 uye shuviro yavo mugore rinotevera ra 2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Izvo kudai nimezi azvimunditunga mirire kana kutumira ngiro dzisatunga mira ndimigagwa ibuga rinotunga mirire kana kutuma gaburo nazotunga mira zvura nditi munodaira vanonyengeterera kunyangwe vane mazi mutoro munovatadzurira zvinonda pfugama kukumbira ngonitungamirira ndinokumbira ngoni dzenyu kazi nditungamira.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Amai Mary Chiwenga vombopedza mamwe mazuva vari muusungwa sezvo mutongi wedare repamusoro ati anoda nguva kutura mutongo wake panyaya yekuvapa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Wakawanda vanoti avaoni paine zvakawanda zvinobuda mugore ra2020 panyadzo zveupfumi. Gurukotaro zvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa haana kumboedza kurambidza muimpi Wingi D kuparura damba refu rake idzva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokushuvirai gore dzvarakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.